musangano varasikigwa negamba guru romusangano sezvamunongoziva voimi kuti nhorovo ndeyavakomo inobva kure munhu akanga ari munationalist struggle munhu anga ari muliberation struggle akaenda kuzambia muna 1975 achinobata navamuzinda pakange paisvaika vachitepo navana Jason Moyo munhu anokudziwa zvikuru mumusangano serevolutionary anga ari munhu anga achirwa zvakawanda uye achida kuti zvinhu zvedu zvirongwe zvakanaka saka somusangano wavasikigwa gamba ireri uye munhu anga achibatanidza vanhu munhu anga asingatuki vanhu munhu anga achida vanhu munhu anga anorukudzo kuvanhu
toyawo kwamuri vamuonzora bato renyu reMDC ibato riri muhurumende pamwe chete nezanu PF munotiwo nekushaya kwababa John Ngomo
tine urombo nekushaya kwava John Ngomo nokuti va John Ngomo ava tanga tichishanda navo zvakanaka muinclusive government kunyanya-nyanya kuorganize national healing va John Ngomo munhu anga akasiyana nevamwe vese vazhinji ava vakaenda kuhondo kana kuti vanozviti vakarwa hondo vamwe vacho vanga vari kumajeri asi vanenge vachiti vakanga variko va Ngomo vanga vasingaite zviya zvokunyomba vamwe uyezve zvokuti ivo nokuti vakaenda kuhondo ndivo vega vanofanira kupiwa ruremekedzo muZimbabwe vaiona kukosha kwemunhu wese saka isu tinoti donzo rakasiiwa navangomo rekuti vanhu vasakuvadzana vanhu vasarovana vanhu vasatukana ndiwo rakanaka hapana patakambonzwa kuti vakaita zveviolence zviya zvekuita zvimabhesi-bhesi nekukuvadza vamwe
ndodzoka kwamuri baba Gumbo manzwa mashoko ataurwaona vamuonzora munoti
vamuonzora imitsi dzamunongoziva ka vanofanira kuti vanyombe zanu PF vanofanira kuwana vanhu vavanoshora zvisinei ndozvinoitika mavonero avovo sezvavataura kuti vangomo vaitendera vanhu kuti vaone zvinhu nenzira yavo zvikuru zviripo zvatinofanira kuti tinge tichiita savanhu vezimbabwe ndozvokuziva kuti iko hatizofi takaona zvinhu nenzira imwe saka mashoko avamuonzora akanaka asi ngaangoregera kuita generalize kuti vanhu vanga vari kuhondo munhu wega anga ariko anga akanaka ndivangomo tinoti hedu wakanaka but hatiregeri kudaro because kuna vanhu vazhinji vakagwira rusununguko vari hambu vanozvininipisa vanokwanisa kuita zvinhu zvinobatsira zimbabwe
vamuonzora pane vamwewo vari kuti vangomo havana zvizhinji zvavakaita zvingaonekwa zvekusimudzira dunhu ravaibva rematebeleland munoti munowirira navo here
chakanyanya kukosha pautungamiri hakuzi kusimudzira kwako chete kwaunobva iwewe kazhinji kana uri mutungamiri anotungamira nyika yese watova mwana wenyika yese hausisina village kana kuti province kana kuti bhuku rako raunobva iwewe saka ini ndinoona fanike kugadzisa kwawaita kwako kanaka ndichida kudzoka pataurwa nababa Gumbo ini handina kuti vangomo ndivo vega munhu akarwa hondo akanaka kwete asi ndiri kuti vanhu vakarwa hondo chaivo havambonyanyi kunetsa mukanyatsa kuvatarisa
ndombodzoka kuna baba Gumbo pane zvingatarisirwa here nevana vezimbabwe paruremekedzo rungapuhwa vangomo nebasa ravakaita pakusarudzwa kwegamba renyika
handifungi kuti kuchava nediscussion kana debate yakakura obviously sepolitbureau tichasangana mangwana to decide kuti rukudzo rwatingapa kuna vangomo ndezvi but ini have no doubt in my mind kuti rukudzo rwaanopiwa inational hero nokuti vanodeserva
vamuonzora munotiwo
tinowirirana nazvo kuti vangomo vanofanira kuita national hero iyi icriteria yekuti hakuna munhu anofanira kumbopikisana nazvo zvatinopikisana ndezvatinozoona vamwe vanga vari mapiki pockets dzimwe mhondi dzimwe mbavha dzaakuiswa pahero sieka ndo patinopokana napo chete ipapo asi vakaita savangomo naivo vava ndiri kutaura navo vagumbo avo iexample yegamba chairo zvokuti ini vagumbo zvikanzi vatisiyasa nhasi ndini ndiri kutotanga kutaura kuti itai munhu unational hero nokuti inational hero zvamachokwadiwo